Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kunyana 28 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano yoyambira vanhu kuti vasarivare nekuderera kuri kuita uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere chaCovid-19 nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka neukasha. Kukandira na makobvu nematete kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neMDCT mushure mekunge vamwe vechidiki vatora muzinda weMugen Richard Tsvangirai House. Zvikoro zvovhurwa asi varayiridzi vakawanda vachiregedza kuenda vachinyunyuta nenyaya yemari dzavari kutambiriswa uye gadziriro yavanoti haina kukwana kudzivirira COVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevaviri kana kuti 7812. Izvo zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vapfumbamwe nechirwere ichi munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kweZimbabwe. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vasvika pazviuru zvitanhatu zvine zana nevatanhatu kana kuti 6106. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu makumi matatu nevapfumbamwe nezuro wakare. Dunhu reMidlands harichina kana munhu mumwe chete ane chirwere ichi, ukuwo dunhu reMasvingo riine munhu mumwe chete ari kurwara. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vari kurwara vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 1294. Bulawayo ine vanhu zana nemumwe chete vari kurwara. Nyanzvi dzeutano dzinoti vari muHarare neBulawayo vanofanira kuramba vakangwarira. Kudzikira kweuwandu hwevanhu uri kubatwa kana kufa nechirwere ichi kuri kutambirwa nemufaro nenyanzvi dzezveutano idzo dziri kuti matanho akatorwa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere ichi akashanda chose. Asi nyanzvi idzi dziri kuchema kuti kudzikira uku kusapa kuti veruzhinji varegere kuchengetedza mitemo yezveutano sezvo vanhu vakawanda vari kunzi havachapfeki zvivharamiromo nemhino kana kuti mamaski uye kuchengetedza mikaha pakati pavo kana kuti social distancing. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Gilson Mandigo.
Tikuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 uno muZimbabwe vadzikira. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuti bazi rezveutano rakaisa matanho akasiyana-siyana ekudzivirira chirwere cheCovid-19. Saka nokudaro zvinoratidzawo kuti matanho aya ari kushanda.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nevana veZimbabwe kuitira kuchengetedza kana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rurambe ruchiteedzera matanho achiri aripo kudzivirira chirwere, nokuti zvinogona kuitika ndezvekuti vanhu vakasapfeka mamask nekuita social distancing, vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kutanga kuwedzera zvakare todzokera kwatakatangira, nekuti tinenge tisingachafambi tisingachabudi mumba. Zvokanganisa mabasa edu achangata kubvumidzwa kuti tiite zvinova zvokanganisa raramo yedu. Nokudaro ndinoti zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rutedzere matanho anosanganisira kupfekwa kwemamask. Tisave tinongopfekera mapurisa badzi, asi pose patinenge tiri paruzhinji tiwanikwe tichipfeka mask. Social distancing, tinoziva kuti vanhu vakubvumidzwa kuenda kune nzvimbo dzekutandarira. Tinofanira kucherechedza matanho esocial distancing.
Tichitarisawo kudivi rehurumende, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa?
Tinokurudzira hurumende nemamwe mabazi ano chekuita nezveutano hwevanhu, kusanganisira bazi rezveutano, kuti varambe vachipa dzidziso kuvanhu panyaya yekuti chero zvazvo COVID-19 cases ari kudzikira, zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera matano anokurudzirwa.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Gilson Mandigo, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvipfumbamwe, kana kuti 1,459,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi mana, kana kuti 35,414. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri, kana kuti 1.2 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu, kana kuti 33 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri, kana kuti 200,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti 998,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri, kana kuti 22 million. Vamwe vechidiki vebato reMDC vanoti vaive nezvigaro muna 2014 vatora muzinda weMorgan Tsvangirai House, vachiti muzinda uyu wava pasi pavo pari zvino, vachiti vanoda kuti vakuru vavo vaite nhaurirano. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ari kutungamirira chikwata chiri mukati meHarvest House vaPaul Gorekore, avo vanova sachigaro vechidiki mudunhu reHarare uye vanga vave kudivire MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, vati vaita chisungo sevechidiki kuti vabatanidze MDC Alliance neMDCT.
Vechidiki veMDC taita chisungo chekuti tikwanise kubatanidza utungamiri hwedu uwo huri kushanda seMDC Alliance Party nevari kushanda seMDCT Party.
VaGorekore vati vanoda kuti MDC igadzirisane pakusawirirana vari pamwe chete, uye vowirirana kuti voita musangano weCongress rini. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havanei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Tsvangirai House.
Ivo ndo vanotoziva zviri kutoitika ipapo, kuchinjana kwemagadhi kunenge kwaitika masikati kana manheru kana nguvai. Saka ivo pamwe ndovane vane tsanangudzo yakazara kuti magadhi aapo izvozvinda api.
Munyori muMDCT vaDouglas Monzora vati vanhu vatora muzinda wavo vanhu vakapiwa mari. VaMonzora vapika kuti vari kuzotora zvakare muzinda uyu.
Propaganda yedu tiri kuitora manje manje, vanhu vedu vasaneseka zvavo. Zviri kuitika izvi vapanda vakapiwa mari nezuro.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, vanova zvakare mukuru wemedia center, vati zviri kuitika izvi mucherechedzo wekurwisana kuri mubandiko reMDCT.
Zviri kuitika izvi ivi tingangoti chikamu chokurwisana kutoripo.
Dare guru rakapa mutongo wekuti varidzi vemuzinda weMorgan Tsvangirai House yave MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe mushure mekunge bato rinotungamirwa navaNelson Chamisa ratorerwa muzinda uyu muna kubvumbi wegore rino richiti mapurisa nemauto ainge ashandiswa kuvabvisa. Asi kunyange zvazvo mauto nemapurisa aivepo musi uyu akaramba kuti aiva achibatsira vamunzura. Mapurisa auya zvakare nhasi uye pataenda pamhepo vanga vachiri panze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vanoti mapurisa, vasori pamwe nemauto vakagadzirira zvakasimba sezvo vachiti vane humbo hwekuti MDC Alliance nevamwe vechikwata chaive muzano PF cheG40 nedzimwe hurumende dzekunze vari kuda kupidigura hurumende. Izvi zvinotevera kurudziro yeMDC Alliance yekuti vanhu varatidzire munyika nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi, uori uye kutyorwa kwekodzero dzevanhu. MDC Alliance inoti kuratidzira kunotenderwa nebumbiro remutemo yenyika.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Zvikoro zvakawanda zvavhurwa nhasi asi zvino zvichiratidza kuti hazvina kunyatsorongeka nekuda kwekurangwa mabasa kwevarairidzi uye kutyira kwavo nevabereki kuti hurumende iri kukurumidza kuvhura zvikoro pasina gadziriro yakakwana yekuti chirwere checovid-19 chisapararire. Vavhura nhasi vana vari kunyora bvunzo dzegrade 7, form 4 neform 6 kana kuti upper level. Mumavhiki mana vachanyora gore rinouya vachatangawo kuenda kuchikoro. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvashanyirwa neStudio 7 muguta reBulawayo kusanganisira Cogland Primary, Lobengula Primary, Evelyn High School, Mzilikazi Secondary neMpopoma High School, vana vari kuzonyora bvunzo pakupera kwegore pamwe nevadzidzisi vashoma vaenda kuzvikoro sekurudziro yehurumende. Wose yanga achipinda muzvikoro izvi kusanganisira vana vechikoro, vadzidzisi pamwe nevabereki, vange vachiongororwa kupisa kwemiviri yavo uye kugezeswa maoko sezvinokurudzirwa nevezveutano pakudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus unokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo vadzidzisi vose kusanganisira vanodzidzisa vana vasiri kunyora bvunzo vange vakanzi vauyewo kubasa, ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vakawanda vavo havana kuenda kumabasa. Mumwe mudzidzisi anodzidzisa pane chimwe chikoro muBulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake ati anotodzidzisa vana vari kunyora bvunzo asi ati atadza kuenda kubasa nekuda kwekushaya mari.
Ini ndine shungu dzekuenda kubasa nokuti ndinotori neklasi upper 6 iri kunyora gore rino asi handikwanisi kuenda nekuti 4000 ndakapupa nehurumende haina zvainokwana.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mudzidzisi anodzidzisa kumaruwa mudunhu reMatabeleland South uyo angozvidoma nezita rekuti Muzvare Moyo.
Changa chiri chishuwo changu chekuti ndidzokere kubasa nhasi ndibatsire vana vagadzirire kunyora maexaminations avo, asi kana tisina kupiwa $520 hatidzokeri kubasa.
Mukuru wezangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira zhou vatoongororo yaitwa nesangano ravo yaratidza kuti muzvikoro zvakawanda vadzidzisi vakawanda vange vasina kuenda kumabasa, vachitiwo muzvikoro zvizhinji vadzidzi vange vauya vadzorerwa kumba sezvo vadzidzisi vange vasina kuya kubasa. Mukuru wezangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vatsinhira zvimwe chete vachiti zvikoro zvekumaruwa ndizvo zvanyanya kuve nevadzidzisi vasina kuenda kumabasa.
Tikatarisa kuMatabeleland North kunovekwa nyanyo shaikwa varairidzi zvakanyanya, avarage yanga ichisvika kum2% attendance yematicha. Nyika yese pane vatikwatataura nako hakuna varairidzi vakawanda vauya kuzvikoro.
Murongi wemabasa musangano reNational National Association of School Development Associations and Committees vabani manokora vati vanonzwisisa zvichemo zvevadzidzisi asi dai vaita moyo wekunzwira vana tsitsi vachitiwo
tarisiro vadzidzisi vabereko zvakare uyezve ivowo sevadzidzisi vana vangu kutaura kwatiri kuita kuno vadzidzisi vacho vari muzvikoro vanoda kudzidzawo vanodawo service.
Kunze kwekunyunyuta pamusoro pemari yemuhuro vadzidzisi vanotiwo havagutsikane kuti urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuvadzivirira ivo pamwe nevadzidzi kuti vasatapurirane hutachiwana hwecoronavhairas hwakakwana asi vachitaurawo nestudio 7 nezuro kurukota rezvedzidzo vakain matema vakati hurumende yainge yaita zvose zvinodiwa kuti zvikoro zvivhurwe uye kuti pasatapurirana chirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini kudzanai musengi.
Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority nhasi yaudza paramende kuti iri kushushikana nekufa kuri kuita nzou kuhange nenzvimbo dzakatenderedza uye yave kutsvaga rubatsiro kubva kunyika dzekunze kuti ive noruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere chiri kuuraya nzou idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeNational Assembly inoona nezvakatikomberedza, mukuru weZimparks vaFulton Mangwanya vati pane nzou 34 dzakafa nechirwere chavasati vave kunatsoziva kubva musi wa24 Nyamavhuvhu kusvika musi wa11 Gunyana, uye vari kushanda nemamwe masangano akaita seVictoria Falls Wildlife Trust mukuongorora chirwere chakauraya nzou idzi. Vati kunyange hazvo vaimbofungira kuti chirwere cheanthrax ndicho chakauraya nzou idzi, zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti handicho. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti hapana muchetura wakashandiswa panzou, uyewo hadzina kufane kunwa mvura yakasviba sezvakaita dzekuBotswana. Vamangwanya vati ongororo yavo yakaburitsa pachena kuti nzou idzi dzakafane kuda kwechirwere chinokonzerwa neutachiwana wavasati vave kunatsoziva. Vati nekuda kwaizvozvo vave kukumbira rubatsiro kubva kunyika dzakaita seSouth Africa, Britain neAmerica kuti vave neruzivo rwakadzama pamusoro pechirwere ichi.
Permit has been processed to send samples to South Africa for bacterial cultures.
Takatuendesa masamples kuUnited Kingdom uye takamirira mapemits ekutiendese mamwe masamples kuti andoongororwa zvakare kuSouth Africa. Zvakare tiri kuroga kuendesa mamwe masamples kuAmerica apo tiri kuedza kunzwisisa kuti chirwere ichi chakamira sei.
Vamangwanya vati Zimparks iri kuedza zvose zvainokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, icho vati chinokwanisawo kubata vanhu. Vati nzou dzese dzakafa dzakawanikwa dziine nyanga dzadzo, unove mucherechedzo wekuti hadzina kuurawa nemakoronyera anovhima zviri kunze kwemutemo. Vamangwanya vaudzawo paramende kuti vari kushushikana sekambani kuti pane vamwe vanhu vainge vapiwa mukana wekuona kuti vangakwanisa kuchera zvicherwa muHwange National Park, vachiti izvi hazvaifanira kunge zvakaitika pakutanga uye kambani yavo yainge isinei nechekuita nezvenyaya iyi. Mune imwe nyaya, komiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu nhasi yaratidza kusafara nenyaya yekuti mapurisa ari kusunga vanhu vane motokari dzisina manumber plates, asi bazi reCentral Vehicle Registry risina manumber plates anokwanira munhu wese. Vachitaura mushure mekushanyira CVR, sachigaro wekomiti vaOscar Gorerino vati veCVR nemapurisa vanofanira kugara pasi vogadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nhau reNew York Times rinoti rakwanisa kuona mapepa emakore 20 adarika emari yemutero kana kuti tax returns emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. VaTrump havana kunge vaburitsa mapepa aya kubva muna 2015 apo vakatanga kutsvaga rutsigiro rwokuti vatungamire America. Asi vachitaura nevatori venhau vaTrump vakati mapepa aya ndeekunyepa. Mapepa aya anoratidza kuti mumakore mazhinji vaTrump vaisabhadhara mutero uye vane zvikwereto zvakakura. Kunyangwe usiri mutemo, kazhinji vanokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vanoratidza veruzhinji mapepa aya. VaTrump vari kutarisirwa kupinda mangwana mugakava kuOhio navaJoe Biden ava vari kukwikwidzana navo musarudzo vakamirira bato reDemocratic Party. Mumwe murume Kalekeni Lindeire ari kumiswa pamberi pedare nhasi kuIndiana muAmerica achipomerwa mhosva yekupfura vanasikana vaviri vemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeMalawi vaJohn Sendeza. Vana ava Noria Mutambalika naMundi Glory Sendeza vakaonekwa vakapfurwa mumotokari yainge yakapidiguka. Mutambalika akabva azoshaya kuchipatara. Linderi ari kutongerwa mhosva yekukonda kubata chibharo uye kupamba. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso zvakaita setsanga kana kuti cataract pamwe nechirwere cheglaucoma dzinoti zvirwere zviviri izvi ndizvo zviri kunetsa vanhu vakawanda munyika sezvo vasina mari yekuti varapwe zvirwere izvi. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kurapwa zvirwere zvemaziso sezvo vasina mari yemadhora ekuAmerica avari kunzi vabhadhare nenyanzvi dzakazvimirira sezvo kuzvipatara zvehurumende kusina mishina inonyatsoshanda zvakanaka kuti vabatsirwe. Mumwe ane mubereki ane dambudziko iri vaSednigopito vanoti mai vavo avo vane makore makumi manomwe nemaviri vane tsanga mumaziso ayo anonzi anokwanisa kurapwa asi havana mari yemadhora ekuAmerica ayo anodiwa kuitira kuti vaparwe.
Mama wangu 72 years old vakaita problem yeziso vari kumusha vari kuti harioni one racho iro rakabayiwa nemutiriro harisi kuchatoona zvachose. Saka pada kuitwa operation, saka pari kudiwa mari inoita 1400 sekutaura kwadoctor kuti vagone kuoparate ziso ravo iroro. Manje nekuoma kwakaita zvinhu ku 1400 is a lot of money.
Vatendai murandu vanoti mbuya vavo gogo dambudziko chaonza avo vane makore makumi masere nematanhatu vanonzi vakanonokerwa kurapwa maziso zvokuti vakakwanisa havo kubvisa mari inosvika chiuru chemadhora kuitira kuti rimwe ziso ravo riparwe. Tsanga asi vanoti hapana mari yokuti ambuya vavo vadzokere kunoitwa operation yerimwe ziso.
We managed to raise some funds dzekuti vagadzirwe ziso one at a cost of 1000. Saparudwa futi 1000 for the other eye kuti kwanise kugadziriswa. It's tight for us.
Asi mukuru weNorton Eye Unit vatrinos Chirume vanoti kiriniki yavo inoitawo maoperation ekubvisa tsanga asi nzvimbo iyi inowandirwa nevanhu nokuti inobhadharisa mari pasi pemadhora zana ekuAmerica. Nyanzvi yeutano Dr Josepha Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu vakawanda vane tsanga mumaziso zvokuti zvave kushamisa kuti denda iri riri kubatawo vechidiki.
Dambudziko retsanga riri fairly common ende mazuvano tikuruwana even kuvana vadiki. Kudhara taingoziva inonzi senile cataracts evanhu vakuru kana ari related nezvirwere zvakaita sana diabetic cataracts. Mazuvano toona munhu haana shuga haana kukura asi ari kuita macataracts.
Dr Chiripanyanga vanoti pane chirongwa chokubatsira vanoshaya zvikuru vekumamisha chinotungamirirwa nenyanzvi yezvemaziso Dr Solomon Guramatunhu chinonzi Eyes for Africa asi chirongwa ichi chakamb bomiswa nepamusana pekushaya rutsigiro rwemari. Dr Guramatunhu vanoti zvinorwadza kuona varwere vachishaya rubatsiro muZimbabwe asi dzimwe nyika dzichisimbaradza zvipatara zvehurumende kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubatsirwa.
Kune dzimwe nyika zvezvo mahurumende dzinoinvesta nyawa kudai munhu aurumbo sei ada kurapwa ngaarapwa zvokuti kana usina mari unotofawa. Azviite zvatokuita isusu.
Dr Guramatunhu vanoti chirwere cheshuga ndicho chiri kukonzera vanhu kuti vasaone pasi rose. Vanoti chirwere ichi chinobata tsinga dzeropa idzo dzinozoguma dzaakudzudza ropa kana kumisa kufamba kweropa mumuviri izvo zvinozokonzerwa kuita operation yekugura makumbo.
Diabetes pachayo chirwere chetsinga dzeropa. Tsinga dziropa dziya dzinolika kudzudza, dzinodzudza mvura, dzinodzudza ropa, ndo number one. Number two, dzimwe tsinga dzinovhara kuti nga ropa rachadini hachafambi. Saka timboti tsinga dzokuenda kumakumbo uku, padzinosvika kumakumbo uku ropa rashoma shoma, munhu akuita chiuyo mumakumbo umu nekuti ropa ishoma. Chiuyo chiya chikaramba chichipfurira ipapo munhu nekuti kana akatsika moto anoda tsika moto nekuti hakusina feeding. Ipapo akuita gangrene, zvigunwe zvakora netsoka dzakora dziri pane munhu machinembo odini, odimbira makumbo. Unoziva kuti amunhu ane diabetes akazodimbirwa makumbo nekuti makumbo akutoora.
Dr Guramatunhu vanoti chirwere ichi chinofanira kuvhenekwa nguva nenguva nokuti chinoparadza nhengo dzemumuviri dzakawanisa zvokuti vamwe vanozogurwa makumbo nokuti tsinga dzinofambisa ropa kuenda kumakumbo dzinenge dzavhiringwa. Dr. Guramatunu vanoti zvirwere zvemaziso zvinokwanisa kurapwa chete nenyanzvi dzeutano, uye vanoti mishonga yechivanhu inochera maziso zvokuti vamwe vanozoguma vabviswa maziso acho sezvo anenge achereka zvakanyanya. Tsvagirudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga, izvo zviri kukwidzawo zvirwere zvemoyo kana kuti heart disease, kutadza kuona kwemaziso pamwe nekugurwa makumbo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano pamatambudziko evakawanda vanoda rubatsiro rwavasiri kuwana kuzvipatara zvehurumende. Asi sangano reWorld Health Organization iri rinotiwa vanhu gumi kubva muzana vanorwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri Mzamiri.
Munhau dzemitambo, vamwe vatambi venhabvu vemuZimbabwe vanga varasikirwa nemabasa muSouth Africa wawana nguva yekumbofema mushure mekutorwa nezvimwe zvikwata zvitsva. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi vakwanisa kuwana zvikwata zvitsva kwasara mwedzi kuti mwaka mutsva wenhabvu kuSouth Africa utange. Vanosanganisira Tapuwa Kapini, Terence Dzukamaja naGeorge Chigova. Kapini anoti aruda kushandisa mukana wapiwa neSukukume United kutora chinzvimbo chaaive nacho mumaWarriors kunyange hazvo ave nemakore makumi matatu nematanhatu kana kuti 36.
Bakunational team tiri kuuya, musati chikireba. Chinodiwa munhu anotamba bhora. Hazvina basa kuti waane makore mangani kana kuti wakatambira national team kubva rini. Chakakosha kutamba kwako.
Kapini anyorerana chibvumirano chemakore matatu nechikwata chemunational first division ichi. Mubati wepagedhe uyu anoti ari kutarisira kuti panguva iyoyi anenge abatsira Sekukume United kupinda munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League.
Project yavanayo ndeye 3 seasons. Saka pa 3 seasons ipapapa ndopa richadzidza kuti NFD inotambwa sei. Tikaonekwa tichiramba kuti chingohwina especially pahome, tinowanikwa taamumupsl.
Kapini akabva kuchikwata cheHighlands Park pakapera mitambo yemwaka wapera, asi anoti ari kufara nebasa idzva nekuti chakakosha kuwana chekubata kuti mhuri yake irarame.
Unoziva chakakosha munhu kuti awane basa. Kwanga kune mamwe maclubs aiwanikwa achida kuti ndiendezovatambira, asi achiamino chino chikwata akandivimbisa kuti awauya kuno kune basa. Saka manje kana kune vanovimbisa rino kune basa, zvirinanowa nebasa zvako, achinodiwa kuti mhuri irarame.
Chimwe chiri kufadza ndechekuti mutambi anga achikanda zvibodzwa pamadiro Terence Dzukamaja ave kuenda kuOrlando Pirates mushure mekutengeswa kweBidvest Wits iyo aitambira. Dzukamaja ndiye mumwe vatambi vari kuverengwa kunzi vachange vari muchikwata chemaWarriors chichatamba neAlgeria mumitambo miviri yeAFCON. Chigova anove mubati wepagedhe zvekare anenge orairidzwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe Kaitano Temple kuSuperSport United. Mwaka wapera aitambira Polokwane City iyo yave kuenda kugungano repasi reNational First Division. Asi Willard Katsande haasati awana basa mushure mekunge aziviswa neKaizer Chiefs kuti haasisiri murongwa wechikwata ichi wemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 apo zvikoro zvavhurwa uye kunetsana kuri kuitika pakati peveMDC Alliance neMDCT nenyaya yemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.